tikiti ndochikanganisa nyanga tikiti dzandikunamira muno wodzandiita mukunamira kana ndikadzanditingira murume murume wangu yangatouya nohonyee.